Ava wande tinofara kunzwa kuti madzimai ekuZimbabwe akokwawo kumusangano weCommission on Status of Women kumubatanidzwa wenyika dzosoko kuUnited Nations. Chinhu chinofadza zvikuru kuti vasanganewo namamwe madzimai anobva kune dzimwe nyika vachirodzana pfungwa vachipanana nawo ruzivo nenyaya dzebudiriro dzamadzimai. Tinonzwa kuti mai Stembisonyoni ndivo vanenge vakatungamira chikwata chinobva kuZimbabwe chamadzimai. Ende ivimbo yangu kuti madzimai ari kuuya namai Stembisonyoni vanhu vanoziva zvekodzero dzamadzimai uye zvebudiriro yamadzimai. Hatizivi hedu kuti vakasarudzwa sei, asi chivimbo changu kuti vachamiririra Zimbabwe nouwandu hwayo kumadzimai.
Zimbabwe yapiwavo mukana uyu sedzimwe nyika. Munotarisirei kubva kuchikwata cheZimbabwe pamusangano uyu?
Nyaya dzinotarisira kukurukurwa nezvadzo dzakati wandei. Kunotarisa nenyaya dzekuenzaniswa kwevarume namadzimai, yatinoti pachirungu gender equality. Vanenge vachidawo kurwira kodzero dzamadzimai kuti awanewo mikana yakangofanana neinowana varume pane zvose zvavanoita. Kunotaridzawo kuti kuchakurukurwa nenyaya yezvebudiriro yatingati pachirungu digital space. Saka izvi zvinobatanidzira zvinhu zvinobuda pazvivhitivhiti paindaneti nezvakadaro kushandiswa kwazvo nezvimichinawo zvamazuvano zvetechnology. Ndeimwe nyaya ichakurukurwa nezvayo. Kuchazoitawo kuti iyo ministry kana kuti bazi rezvamadzimai richapawo nhoroondo yezvarakaita kubva vamunangarwa vachipinda muhofisi kuti kumadzimai kwakaitwei, chinoenderana nebudiriro, chinoenderana nokusumudzirwa kwamadzimai. Saka kuchava tinga nezviitiko zvakakosha zvitatu samataurira andaita, kuti kuchava nokupa kaumbowo kana tikatsananguruke zvakaitwa namadzimai kubva vanomunangarwa vachipinda muofisi. Kwozoita zvatataura zvegenda, zvokuti kuenzaniswa kwevarume navakadzi pabudiriro, tichizotarisawo zvedigital space zvatataura. Saka ndo nyaya hombe dzinenge dzichiitika ikoko.
Dr. Gwekwerere, ko ivo amai Nyoni chii chamunoda kuti vaite kana chavanosungirwa kuti vaite pamusangano uyu?
Tinovimba vachasanganawo namamwe madzimai achavarodza pfungwa kuti vagodzoka neshanduko kuZimbabwe. And ndinovimba kuti vakatorawo madzimai echidiki navasikana, because vanhu vakura zvimwe nguva kunotaura nezvedigital space, iwe kana kuti ubaye foni zvaakutonetsa panenge paine nyaya.